Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikumi 8 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi mana nevana vanoshaya munjodzi yemumugwagwa mambakwedza nhasi kunyamakate mumugwagwa unobva Harare uchienda kuLusaka kuZambia. Vaimbove mukuru weFBI muAmerica vaJames Comey vanotaura pamberi pekomiti inoona nezvekusora kuti America yakaudzwa manyepo pavakadzingwa basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi mana nevana vafa munjodzi yemumugwagwa mambakwedza nhasi kunyamakate mumugwagwa unobva kuHarare uchienda kuLusaka kuZambia. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Makumi mana nevatatu vevanhu vafa ava vafira paitikira tsaona iyi. Munhu mumwe chete akazofira kuchipatara cheparinyatwa nhasi masikati. Vamwe vanhu vanosvika makumi matatu vakuvara patsaona iyi. Vazhinji vevakuvara vari kurapa pachipatara chechinhoi neKaroi. Mumwe wevapona mutsaona iyi vatapiwa Sande vati tsaona iyi yaitika apo bhazi reKing Lion iro ranga richibva kuHarare richienda kuLusaka Zambia ranga richimhanya zvakapfurikidza mwero ndokuputika vhiri rekumberi ndokubuda mumugwagwa ndokusvikorovera pamuti. Vasande vati vakamboedza nevamwe vavo kuyambira muchairi webhazi kuti ari kumhanya zvakanyanyisa vari mubhangeti, asi vanoti muchairi akaisa zvimiti munzeve.
Bhazi raimhanya richibva kuHarare. Dhraivha takamuudza kubhangeti but dhraivha haana kuzivisa mubhireni dzake, akangoramba achingomhanya. Tikapfuura mese muno muchinhoi taitofunga kuti patikasvika mukaro yachaita risesi mukaro yaana kana kutombozorora akasvika achipfuurira. Pataenda taenda tichinosvika ko kunhingirini kwarazobuda ko anenge akarara dhraivha, ndobva achinotsika dastrodre oncoming kunze atobuda mutara. Ndobva akazovhunduka achidzorera mota murodhi ndopakachekwa taya netafuti ejinyerodhi nvaratongobuda rakadaro.
Vasande vati pabheuka bhazi ivo neshamwari yavo vakwanisa kubuda nepamusoro pebhazi panga pabouka ndokuzoyamurawo mamwe madzimai maviri.
Ndakanga ndine frendi yangu yandaive ndinayo mubhazi momo, so ndiyakaona kuti pamusoro pebhazi pakavhurika, ndobva atoniti tapiwa hatibude neapa. Iye ndobva atotungamira kutobuda nepamusoro paipa. Aiva akatirepwa gumbo, ndobva ndatomubvisa gumbo rere abuda panze, ndobva atoniti donzawo. Ndobva tabuda mabuda atikazoita tikazodonza mambuya yechi3 ndobva tabuda tiri3.
Mitumbi yose yavafi yaiswa muimba inochengeterwa vafi pachipatara chemuchinhoi. Hama dzevafi dzaungana pachipatara vachitarisa nekuzivisa mapurisa hama dzavo kana vachinge vadziziva. Mumwe wevana hama yavo vatalendi muziya vati chinonyanya kuvarwadza ndechekuti vakakwidza sekuru vavo bhazi manheri mubhangeti, asi vazofonerwa vachinzi vaita tsaona yemumugwagwa kwave kuedza.
Muzukuru wangu anonzi Thompson Mbanga. Takatomuberekedza nezuro ari kubva kumba kusvika mubhangeti, vakwira bhazi kuendawo. Saka tazofonerwawo kumanzokoedza kunzi aita accident. Ndopatazofona zvichinzi aita ari critical. Saka patazofona bheki zvikanzi ashaya.
Gurukota rezvedunhu reMashonaland West vafa pachidarikire vati dunhu ravo rinoshushikana neuwandu hwevanhu vafa, vachiti vanoita zvemitemo vanofanirwa kuomesera zvakanyanya vose vanotyora mitemo yemimigwagwa. Vachidarikire vati kana zvichibvira, mabhazi anofanirwa kurambidzwa kufamba manheru sezvakaitwa motokari dzinotakura zvinorema. Gore rapera mwedzi uno, rimwe bhazi reKing Lion rakaita tsaona kudivi rekuZambia rikauraya vanhu vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Ata Chigoriwa. Direct from Washington,
the voice of America, VOA.
Mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda nasi vaparura zviratidzwa zvekutanga zveparamende vachiti kubatana kunoita nhengo dzeparamende kubva kumapato ose ari muparamende zvikuru sei makomiti kunofanira kutevedzwa neveruzhinji munyika kuti nyika ibudirire. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vamudenda vati kunyange hazvo paramende ine nhengo dzinobva kumapato akasiyana siyana, nhengo idzi dzinobatana nekuita basa radzo nemazvo mumakomiti. Vamudenda vati paramende yashanduka zvakanyanya kubva muna 1980 uyewo yakadzika mitemo yakawanda inosanganisira yekupa minda kune veruzhinji pamwe nekuvapawo masimba munyaya dzeupfumi. Asi vati shanduko huru yakaitika muna 2000 apo pakapinda bato guru rinopikisa reMDC muparamende. Vatiwo paramende yave kuvandudza mabasa ayo nekubvunzurudza veruzhinji nekuvapawo mukana panyaya dzekunyorwa kwemitemo pamwe nemafambisirwo ehurumende. Vamudenda vati chiitiko chanhasi chakanangana nekuvandudza ukama hweparamende pamwe neveruzhinji.
Chinango chezvara nhasi kuda kuratidza paramendi yedu iparamendi yevanhu. Saka vanhu vanofanira kuziva kuti paramendi iyi kana ichiita mitemo nekuongorora kuti mashandiro egovernment yedu yeZimbabwe nekuona kuti avo vakasarudzwa kuti vamirire vanhu vari kushanda sei vanofanira kuti vashande sei. Zvese izvi zvakanyorwa mumacubicles aiswa panze apo kuitira kuti vanhu vave neruzivo paramendi yavo inoshanda sei.
Vanokokera nhengo dzeMDC muparamende vaInnocent Gonese vatiwo vanofara chose neshanduko yakaitika muparamende. Asi vatiwo handi mitemo yose iri kupasiswa inofadza uye havana simba rekumisa kudzigwa kwemitemo iyi sezvo vasina uwandu hunodiwa kuti varambidze izvi.
Chinongoti gumbura hacho ndechekuti kubvira patakapinda kunze pekwanguva keinclusive government pamwe pese tanga chingori muopposition. Saka kazhinji kacho pfungwa dzedu dzinenge dzisingatorwi mitemo inenge ichizopasa tinenge tichiona kuti dzimwe dzenguva nyaya yekubatsira nyika ndingapa semuenzaniso. Pakapaswa mitemo yakaita sana posa, mitemo yakaita sana aipa, mitemo yekuvandudza zvekutorwa kweminda nemitemo weindigenization. Mitemo yataifunga kuti zvimwe zvacho zvakabuda imomo hazvina kutobatsira nyika yedu.
Senator Ethel Mabhugu vekwaGutu vati zuva ranhasi rafamba zvakanaka chose uye vamwe vanhu vekudunhu kwavo vavaudza kuti havasi kufara nenyaya yekuti hakuna migwagwa yakanaka nezvikoro.
Chemo zvakanyanya zvachitaurwa nevanhu vekwaGutu wani panoti zvikoro zvikoro mabhuku hamuna, pane zvimwe zvikoro zvemvura yakachena hamuna, hapana mvura yakachena pazvikoro. Saka especially chikoro chepachitambi chiri pakaita papfumo. Saka kuti vawane mvura zviri kunetsa, vana vari kutumwa kunotora mvura kudziva kuzasi kana kubva naye kudzimba.
Vanomirira Bwera South muNational Assembly vaJoseph Chinotimba avo vange vachifarirwa zvakanyanya nevanhu vapinda muParliament Open Day vati kufarirwa kwavo kunoratidza kuti vanoita basa ravo nemazvo.
As far as I know, I'm a hard worker, ndiri mushandi uye ndi munhu wevanhu. Handigoni kutsamwira vanhu, handigoni kutsamwira mavhotazi angu, whether MDC whether ZANU-PF. I take them as my people in my constituency. I'm their messenger.
Asangana anoshanda neparamende yakaita seSouthern African Parliamentary Support Trust, World Bank, UNDP nemamwe ari kuratidzirawo pazviratidzwa izvi zvichapera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vakadzingwa basa semukuru weboka rematikitiva muAmerica reFederal Bureau of Investigations kana kuti FBI vaJames Comey vamira pamberi pekomiti yedare reSenate nhasi vachipa humbowo pamusoro pekufambidzana pamwe nekudyidzana kwavo nevaimirira bato reRepublican musarudzo ava vemutungamiri wenyika vaDonald Trump. Dare iri rabata-batawo kuferefetwa kwenyaya iri kupemerwa Russia yekuti yakapindira mafambisirwo esarudzo dzemuAmerica dzakaitwa gore rapera. Vakomi vataurawo pamusoro pekurudziro yavanoti yakabva kuna vaTrump yekuti varase kuferefetwa kwevaive chipangamazano chavo vaMichael Flynn. Panyaya yeRussia vati ivo vanofunga kuti Russia yakapindira musarudzo dzemuAmerica. Vakomi vapindura mibvunzo yanga ichinaya kubva kunengo dzekomiti iyi vachiti chimwe chikuru chavakaona kubva mukusangana kwavo navaTrump ndechekuti vaTrump vaida kuti FBI imire kuferefetwa kwenyaya yeRussia. Vakomi ava vainyora pasi zvavanenge vakurukurana vaTrump mumisangano yavaiita vaudza komiti iyi kuti vaitora danho iri senzira yekuchengetedza kutendeseka kwekuferefetwa kwenyaya iyi. Vachipindura kana yaive tsika yavo yekunyora pasi zvavanenge vakurukura nevatungamiri venyika, vakomi avakambosanganavo navaGeorge Bush pamwe navaBarack Obama munguva dzavaive vatungamiri venyika, vati akakaive kekutanga kuita izvi sezvo vakaona zvakakodzera kuti vanyore pasi zvavaikurukura navaTrump. Vativo havana ruzivo rwekuti sei vakamiswa basa, asi vakati vanofunga kuti zvine chekuita nenyaya yeRussia.
He told me repeatedly that he had talked to lots of people about me, including our current attorney general, and had learned that I was doing a great job and that I was extremely well-liked by the FBI workforce. So it confused me when I saw on television the president saying that he actually fired me because of the Russia investigation, and learned again from the media that he was telling privately other parties that my firing had relieved great pressure on the Russia investigation.
Vakome vati vakaudzwa kakawanda navaTrump vachiti vainge vataura nevanhu vakawanda kusanganisira gweta guru renyika uye vakanga vaudzwa kuti vaiita basa ravo nemazvo. Vanoti saka izvi zvakavadzungaidza apo vakaona pa TV vaTrump vachiti vakanga vavadzinga basa nepamusana pekuti vaiferefeta vanhu vekuRussia uye kunzwa kuti vaTrump vaiudza vamwe vanhu muchivande kuti kudzingwa kwavo kwainge kuchiva nyevenutsa zvakawanda paurongwa hwekuferefetwa kweRussia.
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the organization was in disarray, that it was poorly led, that the workforce had lost confidence in its leader. Those were lies, plain and simple. And I am so sorry that the FBI workforce had to hear them, and I'm so sorry that the American people were told them.
Vakome vatiwo hurumende yakasarudza kuvashora nekuvazvidza zvikuru boka reFBI, ichiti boka iri harichina kugadzikana uye vashandi havachina chivimbo nemukuru wavo. Vati aya manyepo, uye vane huromba kuti FBI yakanzwa mashoko emanyepo. Vati vane hurombo kuti vanhu vemuAmerica vakaunzwawo manyepo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paGettysburg College muPennsylvania, Dr. Chipo Dendere, avanoti chiitiko ichi chinoratidza kukosha kwegutsa ruzhinji zvekuti hapana anonzi ari pamusoro pemutemo uye hapana chinonzi chinovanzwa kune veruzhinji.
I think chekutanga, nyika ino inyika yekuti even mukuru weFBI anofanwa kuuyawo achimira pamberi pekomiti, uye hapana kuvanzika kwavanogona kuita kuti vavanze chokwadi kubva kuvanhu. Vanhu vane kodzero yekunzwisisa kuti zvii zviri kuitika munyika, zvii zvakaita kuti mutungamiriri wenyika adzinge muno basa kana kuti aite madecisions avakaita.
Tinoona vataurawo kuti vakamboita misangano nevamwe vatungamiri vaBush pamwe chete navaBarack Obama, asi havana kunge vachimbonyora zvavaitaura pamusangano vazozvitanga pana vaTrump. Zvinosiya papi hunhu hwavaTrump kana kuvimbika kwavo?
Ivowo vaTrump ndo vakataurawo zvekare kuti vairekodha zvavaitaura navakomi, uye kana nguva yakwana kana vachida vanogona kungozvisa pachena. Saka mafundiro angu ananga nchita banakiserera vakomi ngekuti pamwe vaTrump semunhu aiva muzvemabhizimisi munoziva zvinoita mabhizinesmen vakasangana nemunhu matauriro avo akasiyana nemutungamiriri wenyika. Saka anengati havasi munhu anosapota demokrasi even though zvizhinji zvavanoita handibvumirane nazvo. Asi ipapo ndaona kuti zvaratidza kuti havana experience yebasa ravari.
Iwo umbowo uri kupiwa navakome, umbowo ungatambirwa here nevana veAmerica?
Ndinoona sekudaro nekuti vakome hapana zvavataura zvakanyanyisa kusiyana nezvatanga tichingoverenga mumapepa. Zvizhinji zvavataura handione sekuti vataura chinhu chatanga tisingazive.
Zvii zvingadzidzwawo nehurumende yeZimbabwe pamusoro pezviitiko zvakadai?
Tavanofanira kunyatsonzwisisa nyika dzedu kuti chokwadi hatina kuipa. Regai vanhu vataure zvavanofunga, regai vanhu vataure under oath chokwadi chavo. Ndinoona kunge hurumende dzedu isusu dzinotya chokwadi.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengero enyika vachidzidzisa paGettysburg College mudunhu rePennsylvania muno muAmerica, Dr. Chipo Dendere. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanopfuura makumi mashanu kusanganisira vakuru vemauto vatatu vaurayiwa apo varwi vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab varwisa nzvimbo yemauto mudunhu rePuntland kuSomalia. Vaona zvichiitika vanoti vamwe vafa vanosanganisira masoja emuPuntland nevarwi vashanu veAl-Shabaab. Varume vatatu vakasungwa muEast London nemusi wechitatu vanonzi vakanga vave pedyo nekurwisa nzvimbo muguta guru reBritain reLondon nenzira yakafanana nekurwiswa kwakaitwa nzvimbo yeLondon Bridge nemusi wemugovera. Varume ava vose vane makore anopfuura makumi matatu vanonzi vanga vasiri vamwe avo vakaurayisa vanhu paLondon Bridge. Vakuru vemauto eMyanmar vati vawana mitumbi yevanhu gumi nemapande endege zvavanofungidzira kuti zvine chekuita nendege yemauto yakatsakatika nemusi wechitatu yakatakura vanhu vanopfuura 122. Mitumbi yawanikwa inosanganisira vanhu vakuru vatanhatu nevana vana. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yabvumidza mapato anopikisa kuti aveo nenyanzvi dzinenge dzichiongorora kuti michina yeLaxton Group Limited yekuChina yeBiometric Voter Registration kana kuti BVR iri kushanda zvakanaka pasina chitsotsi. Michina iyi iri kutarisirwa kupinda munyika mukati memwedzi miviri. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti kunonoka kwekupinda munyika kwemichina iyi uye kutsika madziro kwehurumende kuvandudzwa kwemukunyawandudza nyaya dzemitemo yesarudzo kuchapa kuti munyika muitezve mutauro kana sarudzo dzapera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nengwe yezano PF Central Committee uye vari gweta vamunyaradzi Paul Mangwana pamwe nemutauriri weMDCT Valbert Gutu. Blessing atanga nekubvunza vaguti kuti vachiri kugunun'unawo here kuti sei kambani yeLaxton yakapiwa basa iri kwete Demalog Identification Systems yekuGermany.
Muchiona tine mutauro wekuti hazvine munyundo zvinei, vanga vasara makambani maviri ivo veLaxton nevedemalog vekuGermany. Saka tiri kuti hazvavahwina tenda, isu hatichadi kuti basa ridzokere kumashure. Aiwa, takuti basa ngari rifambire mberi. Apa taingotaura kungogunun'unawo kwaita vanhu zvisingarevi kuti takuti zvatataura kugunun'una kunoita vanhu basa harichaindi mberi bodo. Ndoda kuti vateereri vanzwisise ipapo. Zvakafanana nokuti kana pachitambwa bhora zviya, imwe timu inokwanisa kuti havedue tatamba bhora but ground ratiri kutambira iri maybe turf yacho haina kunatsonaka zvakanaka kana kuti gedhe rimwe harina net, maneti akaboka but totamba hedu. Tiri kuti mutambo haumiri nokuti Luxton tiri kuti ikambaniwo yakaita mamwe mabasa. African countries dzinonga anokwana mashanu kana matanhatu kana ndisingakanganisi. Saka tiri kuti pari zvino nyaya yavapo yava yekuti matechnical experts edu, nokuti tinofara blessing tine nyanzvi dzemacomputer dzeICT, information computer technology, dziri kushanda siku nesikati, dziri kuongorora kuti dzinatsomeka shuwa kuti basa richaitwa neLuxton kunyanyanyanya pakusupply makits, uyezve imwe nyaya huru iripo ndesoftware ichazoshandiswa, kuti software yacho inenge iri software yakabatana here, isina maburi, isingakwanisei yakuzonzi pachirungu yavanoti hacking.
Vamangwana munoti kudii nekakugunun'una kakambenge karipo aka?
Aiwa, indototenda kuti vaona chiedza. Haungarambi kambani yawina tenda nokuda kwekuti Chinese kambani chete. Isu tichiziva kuti pasi rose machinese vaamberi panyaya dzetechnology. Kana maamericans vanotokopa zvimwe zvinhu kuchina. So tinodhai isu kubva pakutanga taingozvidziva kuti tongoda fairness netransparency, kana vachigona basa ngavapuwe tenda. So isu tagara tingo trust mainstitutions arimo zvekutireta basa rayo zvakanaka, tongokurudzira accountability, transparency. Taka invite kuti MDC huyaiwo muone zviri kuitwa, haikona kungozhamba muri kunze kwebhora. Pindai muground muzvionere, and I'm happy kuti vava part of the whole process vachizoona zvinhu zvofamba sei tenda veri nebhora redu.
Vagutu, muri kufara here nezviri kuitwa mugadziriro yacho, nekufarawo nezviri kuitwa nezeke sezviri kutaurwawo navamangwana kuti kuzanupf vari kufara nazvo?
Pari zvino tiri kuti isu tine nyanzvi dzedu dzemacomputer dziri kushanda siku nesikati kuti vaone kuti muitirwe basa rose iri rebiometric voter registration pamakits acho, nokuti makits ingori hardware. Panozoshanda software kuti kana kuti ndinonga vateereri vanhu zvakanachiti software tinoreva program ichange ichishandiswa ichazofidwa mumahardware macomputers acho avatauya. Ndanzwaini kuti zvichatora mwedzi kudai inokwana miviri here kuti equipment yose inge inokwanisa kunge ichisvika muno muZimbabwe. Kubva hamene kutira pakuchina here kana pakusouth africa, but tanzwa kuti zvinoda mwedzi inokwanisa miviri. Saka nyanzvi dzedu dziri kuongorora pari zvino dzaakunyanyoshanda nenyaya yesoftware kuti vazive kuti software yacho ichabva kupi, isoftware yemhando ipi, isoftware inovimbika here kana kuti tingangoti iri incredible muchirungu, isoftware yekuti haizoiti here dambudziko rokuti mangwana unozonzwa zvichinzi paitwa yainonzi hacking muchirungu, kuti pamwe pabiswa vanhu vangavarejestwa pavoters roll kana kuti pawedzerwa vamwe. Tinofara nokuti nyanzvi dzedu dziri kuongorora zvose izvozvo. Apa ndinoda ndigadzirise kana kuti nditi korekti zvataurwa nacomrade mangwana kuti Luxton yakaonekwa kunzi ikambani iri better kupfuura Demalog. Kwete, zvakaitika ndezvokuti Luxton Group Limited yakapa tender yanga iri about $3.8 million, whereas the Demalog Information Systems or Integrated Systems vakapa tender yanga iri $5.3 million.
Todzoka kuna vamangwana. Vamangwana, panenge pachiri nekakutyirwa kana ndiri kunzwisisa zvotaurwa navagutu kuti sarudzo dzinogona kubirirwa idzi?
Hamungashamisika neMDC, vakambobvuma ine election hereva. Basa ravo ndokungofunga kuti tabirwa nyangwe vasina kubirwa. Kana tikajoe election isi tinobvuma, takarwa referendum tikabvuma 2008, takakundwa pafirst round tinobvuma.
Pindura yenyu vagutu.
Blessing, apa ndaida kungotaura ini kuti zvataurwa nacomrade mangwana kuti isu tinogara tichichema-chema zvisina, ndikangoti izvo zvisina reason kana chikonzero, handizvoba. Mukaona maelection ose atinochema-chema kuti abirwa, anenge abirwa zveshuwa.
Mutauriri weMDC Tivaobet Gutu. Manzwa zvakare kubva kuna vamunyaradzi Paul Mangwana nengwe ZANUPF Central Committee uye vari Gweta. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki vekuZimbabwe vakasarudzwa kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vari kusimuka munyika nemusi wechina svondo rinouya vakananga kuno kuAmerica uko vachange vari kwemasvondo matanhatu. Mumwe avo ndimuzvare Tatenda Mapfumo vanove mukuru wekambani yeTipster. Kambani iyi ine chinangwa chekuumba ukama pakati pevatori venhau nevanhu vari kutumira pamadande mutande zvinhu pamwe nemashoko pamusoro pezviri kuitika munharaunda dzavanogara. Mutoro wedu wenhau Mike Hove aita hurukuro namuzvare Mapfumo kuti tinzwe zvavari kutarisira kuita kana vava muAmerica.
Zvinochinetsei kunyatsokutsanangura zvandiri kunyatsokunzwa, but ndiri kunzwa ndichifara. Very privileged kuti ndakava selected to participate in this program.
Chimbotiudzao muupenyu unoita basa rakaita sei?
Ndiri a journalist by training, but right now ndakatanga kamini company kangu kandiri kushanda izvezvi kana be Tipster. So ndinotora news from vanhu vakasiyana-siyana then ndotengesa nhau dzandinenge ndatumirwa tumapepa nhau edu atinoziva nemamwe mapublications ari online.
Chimbotiudza wakatarisira kudzidza zvinhu zvakaita sei zvichakubatsira kubhizinesi yakwe?
So chirongwa ichi chine matracks akasiyana. Inini yandiri under inonzi civic leadership, mostly kuda kutibatsira and kutivhura pfungwa dzekubatsira the civilian, tichiva uplifta upenyu hwavo.
Kana wasvika kuno kuAmerica unenge uchidzidza kucollege ripi?
Inini ndendiri kuIndiana University.
Kana wapedza zvidzidzo zvako uri kutarisira kushandisa sei ruzivo rwaunenge wawana?
Ndiri kutarisira kuti pandinodzoka through my connections andinenge ndaita and through kuwana that experience ndinokwanisa kuzo expanda basa randiri kuita neTipster.
Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship muzvare Tatenda Mapfumo vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook page nepaWhatsApp.
Panyaya yenjodzi dzemimigwagwa idzo dzinonzi dziri kuramba dzichikwira munyika, vatsigiri veVOA Studio 7 WhatsApp nepaFacebook page reVOA Shona vanoti:
I wish ndiri kuchitungusa dambudziko iri renjodzi migwagwa haina kumira zvakanaka zvachose. Migwagwa yacho, migwagwa ndo yakashanya kushata, asi dai yagadzirwa zvimwewo zvaitawo zvinani.
Ndonzi Godfrey Kuraone, ndiri zvakare kanzela wemuguta reMasvingo. Chikuru chandinoona chiri kukonzera dambudziko remumigo yatsaona dzedu dzemumigwagwa ndechekuti migwagwa yedu haichataridziki. Migwagwa yedu yashata, yazara makomba, yazara mikwidzwa nematero isinganzwisisike zvuru mumigwagwa. Chikuru chinonyanya kukonzera izvi kusashandiswa zvakanaka kwedzimari dzenyika. Dzimari dzinotorwa mumigwagwa tichiratidza kuti mari inotorwa nezinara dei ichidzoka ichigadzira migwagwa yavanotorera mari zvaitibatsira chose. Kunyanya yakaita samugwagwa unobva Pete Bridge uchienda kuHarare, mugwagwa uyoyu mukautarisa unopinza mari zhinji chose kupfurikidza nemota dzinofuura naimomo. Asi a very little attention is being given to that road. Saka kureva kuti mugwagwa is too narrow zvekuti pakapesana kwamba gonyeti maviri kana gonyeti nebhazi rimwe vhiri ringe rakatsika kunze kwemugwagwa. Saka uchaona kuti zvinonetsa kana huri husiku ndopaunozoona mahedhiwoni mazhinji achinyanyisa.
Dambudziko renjodzi mumugwagwa riri kukonzerwa kunyanyanyanya nepolisi VID nevanhu vane malaisensi efeki. Kwozoitawo polisi mumugwagwa iri kukonzeresa traffic pileup. Mota 1 ikamiswa paevery roadblock, let's say 3, munhu iyeyeye anotanga kumhanya achida kukavha time yaamiswa iyai. Ende haasiri ega, pane vanhu vakawanda vanenge vamiswa, vanenge vakuovhatikana ovhatikana vakuita sei. Saka polisi pileup iyoyo yairi kuita iri kukonzeresa accident. Ndini uyo achakabveyo ndiri kutaura.
Kana musati mafarira Facebook page redu revoa shona, manyai pa Facebook mono tsvaga.
Tinotenda mavelasta vatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo.